Musangano wanhasi wafamba zvakanaka zvikuru. Kwanga kune mapato akati wandei handina kuzenge ndamaverenga angu asi anga achipfuura gumi nevanomwe vandakwanisa kunge ndichiverenga vauya pamusangano wePollard Political Actors Dialogue. Saka nhasi ndingangoti yanga iri yandingangoti muchirungu yaplenary session. President vanga varipo vamunangagwa mumwe vatevedzeri wavo vakembo muhadhi nevamwewo ndingangoti na chief secretary to the president and cabinet nemaconveners vePollard vanovaivo retired justice Nare namai Mukana naSangarwe vokuZimbabwe gender commission chairperson. Saka nhasi tine mukana kana kuti mikana yatawana yokuti tipirevo kuna president nemakurukota avo zviri kunetsa vanhu kunyanyanyanya tativataurira isu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika muno nenyaya yekuti mitengo yezvinhu yakwira zvinotyisa vanhu mari dzavo dzavanotambira dzatinotambira kumabasa hadzichamechi maprices emabasic goods and services.
Asi semaonero enyu vaagutu munoona zvamakurukura apa zvichitambirwa here uye pane nzira here dzekuti mungaona kuti zvamataura zviri kuzadzikiswawo nehurumende?
Nzira dziripo blessing sei ndichidaro nokuti pane imwe thematic committee ichazenge ichiita izvo zvinonzi muchirungu monitoring and evaluation nokuti tataura isu tukati aiwa isu tichiuya kuzotaura hatisi kuuya kuzotaura zvokufadza hurumende hatisi kuuya kuzotaura kuti todawo zvinzvimbo nokuti zvatiri kutoita izvozvo zvakatinakira hatisi kutsvaga mabasa hatisi kutsvaga kana power sharing tiri kutsvaga kuti upenyu hwevana weZimbabwe uendeke.